vagari vemudombo shava nhasi vatadza kuwirirana pamusangano wavaita nenhengo inovamirira muparamende vaenergy mutodi kanzura weward 4 vatapiwa murima mambo chinamhora vanomirira dunhu iri pamwe nevamiriri vekambani iyi vamurima avo vane venhengo yemdc vaudza studio 7 kuti vari kuda kuti kambani yemachina iyi ienderere mberi nekuchera gomo iri vachiti kuuya kwekambani iyi kuchasimudzira nzvimbo yavo
honorable mutodi vari kuuya vachimirira musha vachiti handisi kuda machina kuti anga achiita this project muno muward 4 vachiti ivo vachada kuvhoterwa saka ivo vari kuda kuti vanhu vave vanovasapota kuitira kuti pavachazodzoka zvakare but pari zvino hatisi kutaura nyaya yevhoti inyaya yedevelopment kuitira kuti nharaunda yedu inge inobudirira nekuti vanhu ava vane zvavakati offer secommunity zvavaroda kuti tinge tichibatsirwa nazvo taa more than 40,000 maholds asina ane kliniki imwe chete saka ipapo takavati munokwanisawo here kuti batsirawo vakati hongu tinokwanisa kukuitirayo tine zvikoro 5 maprimary schools tine 2 masecondary schools saka tikuda kuti tinge tinowedzera we are not talking about votes but we are talking about development.
Asi vamutodi avo vabva panga pachiitirwa musangano uyu tisati takwanisa kutaura navo vanonzi havasi kuda kuti kambani yemachina iyi ibvumidzwe kugaya matombo emugomo regarimo vamutodi vaudza studio 7 parunhare kuti kambani iyi ikabvumidzwa kugaya matombo emugomo iri zvichakanganisa nyaya dzekushanyirwa kwemapako emudombo shava ayo akabatana negomo iri uye zvichakanganisawo hutano hwevanhu vari munzvimbo yakakomberedza gomo iri sezvo pachizobuda huruva pakugaiwa kwematombo aya mambo chinamhora varamba kutaura pamusangano uyu vachiti vachatevedzera zvose zvinenge zvabvumiranwa nevagari venzvimbo iyi mumwe mugari wemubhuku rekwazimbiru vafungai chimugoti vatsinhirawo zvataurwa parunhare navamutodi
in national heritage site domboshawa yakanaka ende ma tourist ari kuya mudomboshawa zvirikwanisa hurumende mari machina kana achiita zvinhu zvavo anosiyawa uraya but havasi kutiudza in terms of degradation kuti vachaitei nemakomba so far hurumende iri kutotambudzika kuepworth neblackpool toenda kwana mutoko the same saka kuti tisirwe nyika yakadaro toona zvisina kukodzera plus dzimba dzedu nyange vakati hadzisi kubviswa dzimba dzedu some of the houses they are substandard they are not up to standard in terms of impact dzinogona kuaffectwa they cannot guarantee that one ivo kana vakuita zvinhu zvavo vanogona kuisa zvinhu zvemunzeve zviyezvi vachizviprotekta ko zvirema nevamwe vanenge uri muraini vanouyawo here vachitigovera zvemunzeve
mumwe mugari wenzvimbo iyi vabhanabhasi machadu vatiwo gomo regarimo ndiro ravanoitira chivanhu chavo nokudaro kambani yemachina iyi haifaniri kubvumidzwa kuenderera mberi neurongwa hwayo
iyi projekti tatoiramba kuti haifaniri kunge ichiitwa igomo rediriga iri regarimo igomo rinoyera ndo prime mountain yedu iyoyi zvese chivanhu chinoitwa imomo chinofanira kuitwa chiitwa mugomo medu mudomboshawo saka tiri kuramba kuti projekti haifaniri kuitwa
asi vawilliam moss vanoshanda nekambani yegeo global iyo inova chipanga mazano chekambani yemachina iyi yechina ayujiali vati kucherwa kwegomo iri kuchabatsira vagari vemudombo shava mune zvakawanda uye zvichaita kuti vazhinji vavo vawane mabasa
vagari vemuno kunyanyanya vachabhenefita kubva kuemployment then also indirect benefits from the quarry project pese panoitwa quarry pachaitawo mamechins anotengesa quarry pachaitawo vanhu vanenge vachimanya vachitichi kwedu kune kwari yamutore kwari yakadi yakachipa kuchaitawo vanhu vachanga vachiforomawo zvitinhu vachitengesa kuchaita vanhu vachiforomawo malintels majuro panels zvatiri kuona zviti kuitwa muHarare zvei zvaitirwa kunoko vanhu vazhinji havasi kuda kukwanisa kunotora kwari makwari stones ubva kure because of the transport cost but zvinokurudzirwa nokuti vanhu vanenge vada kutora chi padhuze pakachipa imwe issue iripo ndeyekuti dombo redu iri rakasimbawo in terms of giving the structural strength inodiwa pakuvaka pakugadzira migwagwa neoso tutasa neproject yechitima kunzi badasa railway between Harare neChitungwiza zvinhu zvese zvinoda kwari tinotarisawo futi kuti kusvada kuvakwa parliament iri kuvakwa iri kusupplya kwari icharamba ichisupplya kwari we have a lot of other developmental projects ari kutarisiwa the also buffer zone yekwari is 300 meters which is quite a distance kubva kudzimba dzavanhu.
Zvichakadai, vamwe vagari vanga vachibvumirana neurongo hwekambani yemachina iyi vasaina magwaro avati vachaendesa kune vanoona nezvemagariro akanaka munharaunda veEnvironmental Management Agency kana kuti EMA vachitsigira urongwa hwemachina uhu. Vasiri kubvumiranawo neurongwa uhu vatiwo vachanyora tsamba yenyunyuto yavachaendesa kuEMA. Ndakamirira Studio 7 kudombo Shava, ndini Thomas chiri pasi.